Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini tanonoka wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi
Mauto aifafanira kutungamira kupuwa kwechikafu nezvimwe rimwe ribatsiro Mauto aifafanira kubatsira nezvimwewo nzira asi nyaya dzekupa rubatsiro dzaifanira kuti dzitungamidzwe seiro sangano reUnited Nations reWorld Food Program reUNICEF nevamwe vane unyanzvi
Sangano reUnited Nations rinoti riri kutyira zvikuru kuti kodzero dzevanhukadzi nevasikana dzinogona kumbunyikidzwa mumatunhu akavhiringwa nedutu mupengo recyclone Idai.
Nhasi mhuri yeZimbabwe iri kuungana kuMaryland kuPotomac Park, Rockville. Tichipembera semaZimbabwe takasangana tichandara tichionana tichapapati yedu yekutanga yemugore ra2019.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kuno kuAmerica zviri kuungana muPotomac Park muguta reRockville kuMaryland zvichiita machikichori. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reUnited Nations rinoti riri kutyira zvikuru kuti kodzero dzevanhukadzi nevasikana dzinogona kumbunyikidzwa mumatunhu eManicaland nemasvingo ayo akavhiringwa nedutu mupengo recyclone Idai. United Nations inoti kuwanda kwakaita mauto munzvimbo iyi kune njodzi yokutyora kodzero dzevanhu dzemadzimai nevasikana kana hurumende ikasatora matano ekuona kuti mauto aya adzidziswa kukosha kwekodzero dzemadzimai nevasikana. Gwaro reUnited Nations iro rakaburitswa svondo rino nehofisi yemumiririri waro muZimbabwe rinoti madzimai nevasikana vanosvika zviuru gumi nezvishanu vari munjodzi yokutorerwa kodzero dzavo apo vanenge vachipiwa chikafu nerubatsiro. Mauto akatora basa rekugovera chikafu nerubatsiro kuvagari vechimanimani nechipinge mushure mekunge pabuda mashoko ekuti vezvematongerwo enyika vakange vopindira mukugoverwa kwechikafu. Studio 7 haina kukwanisa kutaura negurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opam Chinguri Kashiri kuti tinzve pavamire negwaro reUnited Nations. Asi mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica Radewa Mavhinga vanoti zvakakosha kuti mauto pamwe nevanhuwo zvavo vari muurongwa hwekugovera vanhu chikafu vadzidziswe kuremekedza kodzero dzevanhu munzvimbo dzavari kushandira. VaMavhinga vanoti zvakakoshawo kuti madzimai nevasikana vazivewo kuti chikafu chavari kupiwa ichi hachisi kubva muhomwe yemunhu anozoda kuitirwa tsvete uye kuti vamhangare vanhu vanoda kutyora kodzero dzavo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naRay Choto weStudio 7.
Hongu nzviro kwazvo kuti panoitika tsaona yakaita setsaona yekuchimanimani neku panogona kudaro kuti panenge pachishanda vechiuto vanhurume vakawanda vachibatsira kumadzimai nevanasikana vanenge vakawirwa nedambudziko. Panogona kuita runziro iyoyo yekuti vakwanise kupedzisira voti kuti vawane chikafu. Vanenge vonzi tipei zvakati vachimbunikidzwa zvamwe zvinogona kubatsira kuti vari takazviona zvakaitika zvakarezve dambudziko iroro kuchingwizi kune vanhu vakatamiswa nemapasha nemvura padhamu retoko mukoti. Saka zvinhu zvinoda kuti zvitorwe neudzamu hwazvo nehurumende itore matanho ekuchengetedza madzimai nevanasikana vari kunzvimbo yechimanimani yechipinge kuti vapuwe batsiro pasina tarisiro yekuti zvichida vangabinyikidzwa kana kuvhevhetedzwa kana kunyengedzwa zvichida nechikafu kana nezvimwewo zvingapuwa vanhu kuti vazopedzisira vapinzwa munaka yechireva.
Vamavhinga, munoona sedanho rakanaka here rakatorwa nehurumende rekuti kupuwa kwechikafu ichi kuvanhu vari kuchimanimani nechipinge kunge kuchitungamirirwa nemauto?
Kwete, mauto aisafanira kutungamira kupuwa kwechikafu nezvimwe nerumwe rubatsiro. Mauto aifanira kubatsira nezvimwewo nzira, asi nyaya dzekupa rubatsiro dzaifanira kuti dzitungamidzwe iro sangano reUnited Nations, the World Food Programme, the UNICEF nevamwe vane unyanzvi vanoziva maitirwo azvinoitwa uyezve vanoziva kuti kana pasina kuita dambudziko rakadai kodzero dzemadzimai nevanasikana dzinochengetedzwa nenzira dzipi. Nekuti iko zvino kana zviri mumaoko memauto pange pasisina mukana iwoyo, nekuti mauto havana unyanzvi hwekuziva mapirwo echikafu nekuchengetedzwa kwekodzero nezvimwe zvakanakira vanhukadzi nevanasikana vanenge vachiita basa ravo vasingaoni zvimwe zvakadaro zvekuchengetedzwa kwemadzimai nevanasikana.
Sangano reUnited Nations vamavhinga riri kuti izvo kune vashandi vanosvika zviuru zvitatu vari kubatsira. Zvii zvingaitwawo kuvashandi vava kuti vange vachiziva kuti kodzero dzevanhukadzi nevasikana hadzifaniri kunge dzichimbunyikidzwa?
Chekutanga ndechekuti vasati vapa kana kuti iko zvino vasati vanyanya kupinda kuenda mberi nebasa vanofanira kuti vaziviswe vachidzidziswa nevakuru vakuru vanoziva nezvekodzero kuti munzvimbo mavari matambudziko arimo akamira akadai. Uyezve vakuru vavo vari kushanda munzvimbo idzi zviuru zvematauro izvozvo mukoma vanofanira kupa mukana nekuzivisa madzimai nevanasikana kuti kana pakaita dambudziko rakati rinofanira kumhanyarwa nenzira ipi. Kana paine wechiuto kana mupurisa kana muwani zvake angazoda kukumbira kana kuda kuchotsa vanasikana nemadzimai, ngavazive kuti vanoenda kunaani kunomhanyara nyaya idzodzo. Nekuti dzimwe nguva vanenge vasingazivi matanho ekutora, vanenge vachifunga kuti zvichida rubatsiro urwu rinouya nemuripo. Saka vanofanira kuti vaudzwe pachena kuti aiwa batsiro rwabva kwakasiyana-siyana arwina muripo. Kana pari anda kukuvhevhetedzai kana kutsota vamharai kwakati, nyaya iyoyo ikwidzwe kumusoro. Vanhu vanenge vaita izvozvo vabatwe nemutemo vopiswa munharaunda.
Mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDhewa Mavhinga vachitaura vari parunare vari muJohannesburg kuSouth Africa naRay Joto weStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara mumatunhu akapoteredza Washington DC kuno kuAmerica zviri kuungana muPotomac Park muguta reRockville kuMaryland zvichinakidzwa pazororo reEaster. Kuchange kuine machikichori, vanhu vachidya nyama yekugocha, kunwa pamwe nokuridza mimhanzi. Mushure mekutandara muPotomac Park, vanhu vachaenda kuSilver Spring Manheru, uko kuchange kuine dhindindi richikokerwa naDJ Tau uyo anogara kuPennsylvania. Mumwe wevari kuronga gungano iri, Muzvare Roweside Endere, vaudza Studio 7 kuti kunyangwe hazvo gungano iri raita masanga nekupemberera kwezuva rekusununguka kweZimbabwe uye neEaster, chikonzero chegungano iri ndechekungoti zvizvarwa zveZimbabwe zvisangane sezvinoitwawo nezvimwe zvizvarwa zvekune dzimwe nyika.
Nhasi muri yeZimbabwe iri kuungana kuMaryland kuPotomac Park Rockville. Tichipembera semaZimbabwe, saka sangana, tichandara, tichionana, tichita babakiu yedu yekutanga yemugore ra 2019.
Chikonzero chekuungana ndechei?
Kuwadzana kwemaZimbabweans. Nguva yatanga tiri kwangu nechando chakawandisa ezvinezvi kwakudziya. Saka tinge tichida kuti tiwadzane, tichionana, tichikurukura, tichingokurukurawo magarira atakaita munzvimbo ino nekufungawo vamwe vedu vari.
Chii chamunenge muchiita zuva ranhasi?
Zuva ranhasi kuchagotywa, kuchabikwa, tichange tichitengesa zvinhu zvekuZimbabwe, tichange kuna DJ vacharidza mimhanzi yekuZimbabwe. Tichange tine mhuri yese yekuZimbabwe yakasununguka iri muWashington DC. Tichikuziva kuti pane vamwe vari kubva kuPennsylvania, vamwe vari kubva kuNew York, vamwe vari kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Tese tichange tiri pamusha wePotomac Park.
Vakaronga gungano iri ndivanani?
Gungano rakarongwa newedu DJ Tau. Ndiye anova anogara achipa mafaro kuvanhu vose vari munyika ineyi, anosanganisira East Coast yese anofamba achiridza mimhanzi yake. Ndiye mukuru wekuronga izvi. Kwozouya Mike Kwerere, vanogadzira chimukuyu chinonaka zvekunaka zviye chekuZimbabwe. Ndivo vamwe varongi vacho. Kwozouyawo ini pano ndiri kutaura, tinonzi Tisu African Goodies. Tisu African Goodies. Tisu tiri vatatu takaronga mafaro aya kuti vanhu vauye vazofara nekupemberera vari panzvimbo imwe chete.
Tinoona kuti gungano renyu iri rakarongwa weekend imwe chete nekupembererwa kweindependence yeZimbabwe. Zvakabatana here?
SemaZimbabwe tinoremekedza independence yedu, asi gungano iri rabva raita kuti raita Easter, raita independence, raita first weekend futi yekudziya kwekunze mukati menyika yeAmerica. Saka zvese zvakangobatana. SemaZimbabwe tiri kungofara, hazvina chinango chekuti takanatofarira chakati, asi tiri kungofara takaungana.
Kana tikauyawo ikokoko, chii chatinofanira kutarisira?
Pamunosvika muchawana tichitengesa mazo ecrash ekuZimbabwe, tichange tichitengesa huku hwezviyo, tichange tichitengesa kune vechidiki mathings, maputi, mayuni maputi, zvese mabiscuits, malemon cream, maheu, akunimo, mumhare, hapana chekuZimbabwe chatisina. Migoti, matombo chaiwo ekukweshesa manga tinawo.
Avo vanga vari muzvare Rowesai Dendere vachitaura vari parunare vari kuno kuAmerica. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakambotanga vazvirova dundundu vachiti gwaro rakaburitswa navaRobert Mueller rinoratidza kuti hapana zvavakaita pamhosva yavakanga vachipomerwa yekuti vakashanda neRussia mukupindira musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2016. Asi mumatwitter avo vaTrump vari kunyomba vose vakapa humbowo kuna vaMueller. Chikoro cheColumbine High School chiri kurangarira nhasi kupfurwa kwakaitwa vana vechikoro gumi nevatatu vakafa muDenver kuColorado muna 1999. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tina Pastor Rebecca Makai. avo vari kutaura nesu pamusoro pekukosha kwakaita zororo reEaster. Tinokuchingamidzai nemufaro Pastor Makai, mungatisanangurire kuti zororo reEaster rakakosha sei kumakristu nevanhuwo zvavo.
Zororo iri reEaster rinoreva nyasha dzatakaitirwa naMwari, takanga tisingakodzeri kuti tinzi tava neukama nekuda kwokutadza kwakaita munhu pamberi kwaMwari, paMwari kwatinoziva kwakaitika pana Adam naEve mubhuku yaGenesis chapter 3. Takanga tisingakodzeri kuti tizonzi vana vaMwari kubva pakutadza kwakaita munhu, munhu wese akabva angowira pasi. Asi nekuda kwenyasha dzekuti Mwari wakatipa mwanakomana wake mumwe chete anonzi Jesu Kristu, anouya ndiye akauya akafira akatakura mhosva dzedu dzese, kureva chero wanga uri mbavha kana wanga uri mhondi kana wanga uri chifeve kana wanga uri tsotsi kana wanga uchinyeba, Jesu unoti iye iwewe you are acquitted, kana tinoti pachirungu discharged by order. Ndatakura umbavha hwako, utsotsi hwako, kuipa kwako, zvakaipa zvako zvese zvaapa ndiri. Wanga uchifanirwa kuti udimburwe musoro nelife sentence yawanga wakapiwa, anoti chidimburai wangu musoro Jesu. Saka tiri kutenda nyasha idzodzo dzekuti wakabvuma kugara pachigaro chekuti iye asi panzvimbo yekuti isusu tisi. Ndokusaka tichipemberera zuva rinonzi Easter. Ndochikonzero chatinotenda Mwari nacho kuti takayananiswa naMwari isu vakanga vasisina kodzero yekunzi vana vaMwari.
Zororo iri rinotanga rini uyezve richizofamba sei?
Tinenge tichitarisa Jesu paye paakatengeswa nomudzidzi wake anonzi Judas. Tichirangarira zvose izvozvo, tichiona Jesu ari muGetsemani achinamata. Musi wechishanu izuva raanenge achienda kunomira pamberi pemadare, achienda kunotongeswa, achisvika pakuzonzi wakunoroverwa pamuchinjikwa. Zuva rechishanu kupera kwaro Jesu anenge ari pamuchinjikwa akarembera, watakura zvose zvakaipa zvedu. Zuva resondo ndora tinoti zuva rechitatu, ndora tinopemberera kumuka kwaJesu. Saka zuva rechitatu izuva remusi wesondo, ndora tinenge taakupemberera kuti vadikani, onai chekutanga taitwa inonzi pachirungu reunion naMwari kuburikidza nekumuka kwaKristu. Pakafa Jesu, nesuwo takafa muzvivi zvedu naJesu. Paari kumuka Jesu, nesuwo tiri kumuka muupenyu husingaperi pamwe chete naKristu, sekutaura kunoita bhuku yavaEfeso.
MaKristu pazuva resvondo vanorangarira sei zuva iri?
Musi wesvondo izuva rekupemberera. Tinopemberera zvinotyisa nekuda kwokuti tinoita kuti tipemberere chikonzero chekuti tapiwawo status. Isu vanga vasisina status, vanga vachinzi vakafa, vanga vachinzi vafa vanofanirwa kufa, tamuka pamwe chete naKristu. Vanga vachinzi vaya hamuchisina inonzi pachirungu identity, tave neidentity itsva. Takafanana nemwanakomana muparadza anga akatetereka nenyika asine kuzodzoka, akusikonzwirwa tsitsi nababa. Saka Sande yakafanana nemwana uya paanogezeswa, paanopfekedzwa zvakare yavanoti nguo yeumambo, nguo yeupirisita, tadzorerwa mumhuri yeumambo, tadzorerwa pachinzvimbo chatakanga tisisina chekuti taakukwanisa. Pai pataenda tinonamata kuburikidza nekutsvaga mhuka dzataiuraya, mombe dziya dzataiuraya, tichipira vana sekuru kuti tiregererwe zvivi zvedu, tichienda pamatare tinouraya mbudzi namakwai, tichishandisa ropa iroro kumwaya misha yese kuti mhuri iponeswe. Aiwa, hatichadaro. Ropa raJesu ndoo rakagadzirisa zvese. Nekuda kwokuti ropa rana sekuru raidiwa gore negureka, kana tikaita bira taitongouraya futi imwe mombe yekuti musha uchenurwe. Asipo zvino nekuda kweropa raJesu takatochenurwa nekusingaperi, hakuchadiwazve rimwe ropa. Changosara ndechekuti tigamuchire tipemberesa izvozvi. Saka Sande tinenge tichitaura kuti aiwa, kana achiripo anenge achiri kutsvaga mombe yekuti agadzirise musha zvinhu zvinake, zvakaitwa namadzitateguru zvazviparare, taakuti aiwa, chiuya ugashiri chipo chatakapiwa naMwari, chipo chisingatengwe nemari, chipo chisingadi kuti uite basa kuti uchiwane, chipo chinopiwa pachena. Hachidi mabasa ako, hachidi kururama kwako, hachidi kugona kwako. Anoti uya nezvawakaita izvozvo ndikugezese ropa rangu, izvozvi umwe neumwe pasi rino rese sandi tinenge chitaregererwa zviri zvake pasi rese taregererwa zviri zvedu asi musiyano ndokuti unogashira here kana kuti haugashiri saka isu nekuti tinogashira tinenge chipembera sekana aripo anenge achida kujoina makristu kupembera chokwadi ruponeso runderwemahara
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai pasa Rebecca Makai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous iye zvino tochenda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu our lives.
Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu kumwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvemutongo wakapiwa nedare reConstitutional Court nguva pfupi yadarika uyo unorambidza kurohwa kwevechidiki zviri pamutemo sechirango mushure mekunge vapara mhosva dzakasiyana siyana. Tinonzwa kuti mutongo uyu wakonzera mitauro yakasiyana siyana munyika. Muhurukuru yedu tabata munyori wesangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ vaRaymond Majongwe. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaMajongwe.
Aiwa tinoti makadiko.
VaMajongwe, tinoona kuti pane mutongo wakapiwa nedare reConstitutional Court mazuva adarika ayo. Imiwo muri mumwe wevanhu vaimbopindawo mukutaudzana kwaiitwa nemapoka akasiyana siyana pamusoro penyaya iyi. Zvii zvamungataura pamusoro penyaya?
Chiri important ndechekuti nyika yedu ngatinzwisise kuti zvatiri kutaura pana pasi varaini ndezvekuti kudii. Tiri kuona nyika yedu kuti haisati yaanyika yekuti tingangonyarara zvinhu zvichienda musango. Mugore ra2015 Progressive Teachers Union of Zimbabwe yakagara pasi ikaita special conference yatakataura isu kuti maticha zvaakutinetsa kudzidzisa vana nekuti vana vanouya kuzvikoro vakadhakwa vari kunonoka kuuya kuzvikoro kuzoatenda malessons vamwe vanouya kuchikoro votiza. Basa rasha havaiti vakuita zvemadrugs vakuita zvepabonde vari vana vadiki vari kukurumidza kuita zvinhu zvinoita kuti kudzidza kwacho kusadzidzike saka ticha pachikoro haachagoni kuranga mwana kana kumurayiridza homeweka havaiti chikoro chepachikoro havaiti masipoti vanoramba vakawanda vane mari yakawanda kudarika ticha saka hatigoni kuzokondrola vana vevanhu ava saka hatigoni kuti tigone kuti hurumende yotaura kuti hakusina mwana anobvumirwa kurohwa pachikoro zvofamba zvokutekeshera zvinobva zvakanganisa zvinhu zvino ndozvatiri kutaura kuti corporal punishment ikazi yadzidziswa vana vanoita badiro adyo dzina vaita badiro achibva ndemuzvikoro nevasikana chaivo hatichavagoni kuvakondrola kuzvikoro zvino kana vakaita vana vechikoro vatinotya vatichagoni kudzora kana kuranga kungadzidzwa here kuchikoro kwacho.
Asika vaMajongwe, kune vamwe vari kutiwo mwana akaramba achirohwa anopedzisira aita senyemba iye inonzi nini isingaibvi.
Zvino vakomana kana pachikoro dzese dzikaita nhini dzese ingabuda here? Ngatitarisei mumhuri mune muine nhini imwe chete pane gurupu revana 300 panenge paine nhini 5 zvino tikaiti chikoro chete chevana 500 dzinozoita nhini pangachabuda chisvinu ipapo nyika ino vanhu vachazozviona kwapera makore mashanu handivapi makore akawanda 2024 muchazodudza kuti kune kusina chinhu chinonzi chikoro. Isu pano inemi vaJonga takakura tichirangwa kumamisha kwatakakurira hakuna achafa nhasi unototi vana ngavarege kurohwa kana vari vana ngavave vana kana tabvumirana kuti taakudzidzisa varume vakuru muzvikoro tongoti haiwa ndizvozvo.
Asi mutongo uyu wakanga usina kunangana here nevana vanenge vachirohwa nembaramatonya vanenge vaparadze mhosva vatinonzwa kuti vapiwa kana dzingava 3K kana 6K kumataredzi mhosva uko?
Pazotaurwa mutongo uchienda mberi wakabva waita outlaw kureza kuti kudzimba kana kuchikoro vana havachabvumirwi kurohwa nekuti nyaya yacho mukanoinzvera zvakanaka inyaya yemwana ane 15 years achanga ari pamwana ane 14 years ndokunomirirwa nemaloya achinzi hazviti kuti mwana uyu arohwe. Mwana akanga arepa akanga akudifenda kuti ndine kodzero dzangu dzekuti handifaniri kurohwa asi mwana apara mhosva yerepa ndiye kuti anga akudifendwa achinzi hafaniri kurohwa saka toita sei vana vorepa vobva varohwi todzokera kuchikoro mwana haiti basa muclass harohwi.
Imi vama jongwe za munga kuru zira kutidae zaka iti kwa ndezipi.
Corporal punishment ya iti iskiwa muzikoro. Takatwa mboza hume ndikati nini ramangwa na rangu pandisha zoti ndakuda kuituo politics. Donya iti bandisha no bata ito zizi. Corporal punishment ya iti iski. Nga iti iwe ziri mwa muzikoro. Hakuna musha unonzi. Kana tozi mnikabuno umumane wa sande wese. Mapulisa atisha hada. Crime ino zato increase. Nga iti ziwe kuti corporal punishment ikaramba ilipo. Wanajizi wakuti mwanda ni kaita zizo anorowa. Hasikuro wakwaka harowe kundi anorowa zikura iwa. Enda harowe ne munu wese. Tinotora kundi hezi mwasa pachikoro. Zia anorowa kana mwana haita mahiri ni wakada ya kada. Ochazwa onyore kwa samba mbele kwa odezo. Tozi mwana wenyu tamutaza takumbu murangu. Nekuti zulizo kuti wana ngazi kanaka ngaita itikandwa. Anotore kwa pocket man. Vana watore na pocket man. Tosi ya zakada hiri chokwadi chokwadi nika iseba kumawele.
Aiwa tinotenda zvikuru vamajongwe nekuwana nguva yekupinda muchirongwa chedu.
Thank you so much.
Manga makateerera kumunyori wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Makaterera ku Studio 7 tiri kutevenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvabuda mumitambo ye Premier Soccer League yatambwa nasi. Caps United yakunda Black Rhinos 2-0. Ukuo FC Platinum yoro awange Kolyari 2-0. Mimwe mitambo ichange iripo nemuvuro apo Chapungu United ichakweshana ne Harare City, Dynamos ichikweshanawo ne Herentals Football Club, ukuo Highlanders ichakweshana ne Triangle, Manika Diamonds ichitamba ne Moshwani Stars. Nguva ndo yaita sanche baba Harare vachitipa kambo kavo the reason why. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Sangano United Nations rinoti riri kuchikira zvikuru kuti kodzero dzevanhukadzi nevasikana dzinogona kumbunyikidzwa mumatunhu akavhiringwa nedutu mupengo recyclone Idai. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kuno kuAmerica zviri kuungana muPotomac Park muguta reRockville kuMaryland zvichiita machikichori. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Iva nesu zvekare mangwana. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.